Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
We understand that some people are taking money from the governor, buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel, vachitengeswa kunze uye mari yacho haidzoke muno.
Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushaikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori huri kuitwa nemakambani anotengesa peturu nedhiziri.
Ndopamba patosira toro yacho ipapo, nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvo Justice Madanda Moyo mudzimai wegurukuta rehurumende vatibusisimoga. Saka kana akaona kuori kuministri ikoko kana kuti neshamwari dzemurume wavo vanozvishuvisa here?
Kudomwa kwaamai Louis Matanda Moyo sasachigaro wekomisheni inorwisa uori koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara ofisi yaro muHarare nepamusana peuori hunonzi wanga watekeshera muofisi iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya pamwe negurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti dambudziko rekushayikwa kwepeturu nedhiziri munyika riri kunyanyokonzerwa neuori huri kuitwa nevemakambani nemagaraji anotengesa mafuta. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa humbo kukomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto, vamangudya vati vanoshamisika kuti pane mitsetse yepeturu nedhiziri ivo vakapa makambani emafuta munyika magwaro ekubhadhara mafuta aya kana kuti maletters of credit anokwana nyika yese. Vati pari zvino vakabhadhara mari inoita mamiriyoni 115 emadhora ekuamerica, iyo vati inokwanisa kutenga marita mamiriyoni 190 emafuta pamwedzi, kunyange hazvo nyika ichida 130 emamiriyoni emarita emafuta pamwedzi. Vamangudya vati pane humbo hunoratidza kuti mamiriyoni 5 emarita ari kubva kumatangi ekumasasa zuva rega rega, asi mafuta aya asvike kumagaraji sezvo ari kuendeswa kunze kwenyika. Vamangudya vati izvi zvinoratidza kuti pane chitsotsi chiri kuitwa nemakambani aya.
What we are doing here is an issue about a symptom of lack of confidence.
Yeah, I think that nezvayo inoratidza kuti havana vimbo nezviri kuitika, uye ndofunga kuti havana minister zvakadzirisa nyaya iyi. Izvi zviri kuitika munyaya dzeupfumi uko vanhu vari kutara mitengo yavanoda nekuita madura acho jina.
Asi vamangudya vaudza komiti kuti nyika ine chikwereti chisati chabhadharwa chemari inosvika mazana 200 emamiriyoni emadhora kumakambani ekunze anotengesa mafuta anosanganisira Independent Petroleum Group, Glencore, Trafigura, Engine neTotal. Vachipawo humbo kukomiti iyi vachasi vati zviri pachena kuti pane uori huri kuitwa nemakambani aya, uye vari kutora matano ekupedza zvese izvi. Vatiwo mafuta emotokari muno ari kutengeswawo kunyika dzakatikomberedza sezvo akachipa kudarika kunyika idzi. Vachasi vati Zimbabwe Energy Regulatory Authority inofanirwa kupiwa simba rekuita basa rayo nemazvo, pamwe nekuongorora kuti mafuta anofamba sei kubva kwaanochengeterwa kumasasa kuenda kumagaraji 500 nemakumaviri anotengesa mafuta aya munyika.
We understand that some people are taking money from the governor, buying fuel.
Tinoziva kuti vanhu vari kupiwa mari neRBZ vachitenga fuel, vachitengeswa kunze, uye mari yacho haidzoke muno.
Vachasina vamangudya vatiwo nyaya manyepo pamadandemutande akaita seWhatsApp neTwitter nemamwe ndiwo anokonzeresawo kuti vanhu vaite chipatapata chekutenga mafuta vachichengeta mudzimba izvo zvinoita kuti ashayikwe mumagaraji. Vati izvi ndizvo zvakaitika svondo rino apo pakatanga kufambiswa mashoko ekuti mafuta emotokari ainge akwira mutengo asi iwo asina. Pavabvunzwa kuti sei vari kuramba kuti mafuta atengeswe nemadhora ekuAmerica, vamangudya vati hazvigoni kuti hurumende iite izvi nekuti vanhu vakawanda munyika havawani mari iyi. Vati zvikamu makumi maviri kubva muzana chete zvevanhu munyika ndizvo zvinowana mari yekunze. Pavabvunzwa neimwe nhengo yekomiti iyi vaanelendevele kuti havaoni sekuti nyaya dzekusamira zvakanaka kwematongerwo enyika ndidzo dziri kukanganisa zvinhu munyika, vachasi vati zviri pachena kuti zviri kuitika munyika zvinokanganisa chimiro chenyika.
I think all of us, when we are in parliament, we see this every day, every day, every day.
Pese tinozviona zuva nezuva muparamende, vanhu vachipopotedzana vachitadza kutaura nyaya dzinosimudzira nyika. Saka hatingati zvematongerwo enyika hazvisi kuitika. Tinotungamira vanhu, saka vanoteerera zvese zvatinoita. Saka izvi zvinokanganisa chimiro chenyika.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vati zviri kuitika zvinoratidza kuti nyaya dzisimatongerwo enyika dzinoda kugadziriswa.
Asi ngatitarise situation yekuti Zimbabwe yapa situation yepanic. Vanhu havachazivi kuti iko zvinezvi. Iyo fuel yatiri kutaura iyi vamwe vanhu vakutotenga vachichengeta mudzimba mavo. Zvinogona kunge zvitodero. Chingwa ichi chikutorwa chichichengetwa mudzimba. Vanhu havachaziva zvadzokera kunyaya yeconfidence yataurwa naamangudya. Vamwe vaivaya kwete imi. Vataura kuti hanzi hamusina. Icho kwadi kuti hamusina confidence. And say this is not confidence. Nokuti system ye governance ya collapse.
Zvichakadai vachasi vazivisa kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti mvura irambe ichidzikira kukariba. Izvo zvinogona kuti gwenya remagetsi rimire kushanda mukati memwedzi gumi nemina kana izvi zvikaramba zvichiitika. Vatiwo nyaya yekusabhadhara magetsi, kubiwa kwematransforma nedzimwe tambo dzemagetsi zviri kutadzisa ZESA kuita basa rayo nemazvo. Vachasi vatiwo board reZESA pamwe nevakuru vakuru mukambani iyi vange vasiri kufambisa basa nemazvo, izvo zvaita kuti kambani iyi isvike pakutadza kugaya magetsi anokwanira nyika. Vachasi vati vachaduma nyanzvi nevanhu vane chimiro chakanaka kupinda muboard reZESA kuti vaburitse kambani iyi mumadhaka mairi. Ndakamira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti hurumende yavo haisi kuzoregerera uori huchitambarara serunyemba. Vachitaura pakuparurwa kweProcurement Regulatory Authority of Zimbabwe muHarare, mutungamiri wenyika vavimbisa kuti mazuva ezvikwata zvevanhu vari kuita uori asvika kwamvura yacheka makumbo, vakati uori hausi kuzopiwa mukana. Vamunangagwa vatorisawo mhiko amai Lois Matanda Moyo, vanove mudzimai wegurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vasibusiso Moyo, sasachigaro wekomisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamembe kweAfrica musangano runorwisa uori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, vamunyaradzi Alois Chaumba.
Ndinofara kunzwa mutungamiriri wenyika achitaura mashoko akadaro nokuti zvechokwadi uori muno muZimbabwe watekeshera. Chinongondisiwisa ndechekuti mashoko avo iwayaya akanaka, asi kuti tagunda pasi apa pagiraundi zvinenge zviri kupokana nezvinenge zvichiitika, nokuti vanhu vakavatenderedza kana kuti ivo vavanopawa mabasa iwayaya kazhinji kazhinji acho tinoona kuti vanenge varitoriwo futi compromised. Saka ndinofunga kuti mashoko ake iwaya anofanira kutedzerwa nezviito kuti kuti apere ari mazwi chete, nokuti tava nenguva huru tichinzwa mashoko anoda kusimbisa kurwisa uori, asi tinozoona kuti hapana chinenge chichazoitwa.
Tinonzwa vachitaurawo vamunangagwa vachiti ivo vanozvizivawo kuti mune mamwe mapoka ehurumende umu mune uori huri kuitika. Kana vaine ruzivo, chii chiri kuita kuti tisaona vachitora matanho?
Zhinji kazhinji tonga panenge apuwa mapepa anoradza uhoringo chitika vamwe vachiva vavandu vamwe vanenge vari muhurumende kana kuti vakuru vakuru vechi vemapazi ehurumende vanova vanoshanda navo saka zvinorema kuti munhu akadaro unge uchimudi uchimusunisa nekuti vamwe vacho ndo vakabatsira kuti vaunge vari pachigaro pavari ipapa saka ndinoona kuti mutungamiri wenyika uyu ari parumana nanzombe kuti asungirire vamwe vake zvinenge zvaita kuti vamwe vacho hamuchaona kuti kwesi nebasa ratakaitwa kuti munge muri pamuri ipapa
taonawo nhasi vamunangagwa vachitoresa mhiko sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo idano rakadiiwo iri muchitarisa womunyaya dzekurwisa uori
ndopabva patosvira tsoro yacho ipapo nokuti vanozokwanisa sei kuita basa ravo vasina kurerekera kuti nokuti izvo Justice Matanda Moyo mudzimai wegurukuta rehurumende vasibusisi kuoro saka kana akaona kuori kuministri ikoko kana kuti dzimwe shamwari dzemurume wavo vangadzisiyise here ndinofunga kuti dai vanga vachida kunyatsorwisana neori chaichaizvo vasaga vamwe vanhu vasinei nechekuita nekabhineti yavo vatungamiri mapazi akafanana newaee izvozvizvi vari kuti vada kurwisa makatels asi tikaona izvozvizvi kuti vari kungodoma vanhu vari muchisekero chavo icho chaicho yatove imwe katel yatodi iritoripo nechekudhara iyoyeyo saka ndinoona kuti ipapa panenge patiretswe zvakanyanya zvikuru nokuti vanhu vazhinji vanga vakamirira kuda kuona kuti ndiani chai chai achaitwa sachigaro wekomishoni iyoyi saka zvinobva zvataridza kuti hapana kwatiri kuenda hedu pane kurwisanawo neuori kana zvakadai
havanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuchamembe kweafrica musangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vari parunare kukwekwe nestudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti rambovhara hofisi yaro muZimbabwe richipomera vakuru vacho uye bhodhi mhosva yekuita zveuori kunyange hazvo mukuru wesangano iri muZimbabwe vaCousin Zilala vakamanikidzwa kusiya basa gore rapera bhodhi rakasara richishanda rabva ramiswawo basa nhasi zvapakuti hofisi imbovharwa Amnesty International inotiwo mapurisa emuZimbabwe akatosumwa nezveuori uhu. Sangano iri rati richaonawo kuti mari dzose dzakabiwa dzadzorwa. Studio 7 yabata mukuru weAmnesty International kuchamembe kweAfrica vaRobert Chivambu kuti tinzwe pamire sangano iri.
Yeah, so it's unfortunately we cannot comment further than the statement that we have issued for legal reasons because the issue that we're talking about is being investigated by Zimbabwean authorities. So we are not commenting further. I'm sorry we can't. So I don't want to go into a debate with Mr. Kazim Zilala. It's precisely his decision if he's been talking to you.
Se Amnesty International tine urombo kuti hatingakwanise kupindura zviri kutaurwa navaZilala nekuti nyaya dzavari kutaura idzi dzitori maoko emapurisa dziri kuferefetwa pari zvino.
Mukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica vaRobert Chivambo vachitaura vari muSouth Africa. Asi vaZilala vati Amnesty International iri kuvapomera mhosva yekunyepa uye naivo vachakwirawo kumatare.
Awo ndiwo anonzi manyepo blessings. Nyaya iyi yakanga iri nyaya yekungotsvagidzira kuti vakwanise kuvhara masitaira avo vanga vachiita ekuti vakanga vaakuda kuchinja leadership yemunesi muZimbabwe saka vakanga vachishaya kuti kovozviita sei kuti vaine leadership yeAmnesty muZimbabwe saka nzira imwe yavakashandisa ndeyokutanga kudzinga director unova inini vakatonditretena kubva patakasangana tiri kumusangano watanga tiri kuRome vakanditaura kuti iwe wechisiya basa kana usingati tichakudzinga naizvozvo vakanga vachitretena even the local board reZimbabwe kuti vakarega kundidzinga vachazodzinga bhodhi iroro saka nokudaro bhodhi iroro inini ndakabva ndarizaini ndobva vati tisakana zvavarizaina takuda kuita auditi ndikati ndarizaina ndakupai 3 months notisi ndiripo kana muchida kuita auditi yenyu itai ndinenge ndiripo kusvika 3 months dzakwana 3 months dzakakwana havana kuita auditi iyoyo vakazoti ndabva zvachose ndobva vakatanga kutanga kuita auditi ndisisipo zvekuti handina kutombokwanisa kana kuti ndione audit yacho nanhasi, handina kuiona.
Saka basa manga masiya rini mwedzi upi chaizvo?
Ini basa ndakarizaina musi wa21 March gore rakapera. Ndarizaina musi wa21 March ndiri asi ndava pa 3 months notice. So by 30 June ndakanga ndiri officially no longer a staff member of AMNES. Pa 3 months dzose dzana ndiripo havana kukwanisa kuita audit report. Saka zvavo zvava kutaura izvo hatimbozvinzwisisi. Hazvisinei, isusu vanhu ava vabudisa vakazoreceive report yekubva kumapurisa kuti audit yamuri kutaura iyi kuti yabudisa fraud. Hapana kana fraud one yakabuda. Saka imini vakabvumaisa false report kupolisi. Saka taona report iyoyo, vapiwa report iyo nemapurisa, takabva tavasuwawo kane defamation of character and ne malicious arrest. Saka vane nyaya 3 mucourt. 1 Tetshua Msiwa ari kudane yake case defamation. Inini saCousin Dlala ndine case yangwe defamation. Sivongile Zimbeva ane case yake defamation. Asi inini zvakare ndine imwe case navo kupolisi yeconstructive dismissal. Because vakandimanichidza kuti ndisiye, ndine case navo inotori mucourt.
Ava vanga vari vaive mukuru weAmnesty International muZimbabwe vaCousin Silala vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira muSudan vanoti kuratidzira kwavo kuri kubudirira zvikuru zvichitevera kuramwa mabasa kwaitwa nevashandi vemumabhanga pamwe nemahofisi ehurumende. Varatidziri ava vari kuda kuti mauto ari kutonga munyika iyi asiye basa, nyika yetongwa nemunhu akasarudzwa nevanhu. Chirwere cheEbola chaputika zvakare muDemocratic Republic of Congo. Chirwere ichi chinonzi chakakurisa zvikuru uye chiri kuvhiringa zvakanyanya vana vadiki. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kunonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi uye dzezvematongerwo enyika kuri kupa kuti munyika musagadzikane zvepa kuti hurumende isunge vemasangano akazvimirira uye vanopikisa. Vanhu vakawanda munyika vainge vaine chido chekuti pakapera sarudzo pazoitwa nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF kuti zvinhu zvigadzikane. Asi kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru uye Zimbabwe iri kuramba ichipinda muzvikwerete zvemafuta ekufambisa dzimotokari uye magetsi zvapakuti zvishayikwe zvopakuti maindastiri agwadame. Mamwe makambani ehurumende atanga kuti ave kuda kuti vanhu vabhadhare zvinhu nemari yekuAmerica chete kwete maRTGS. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi pamwe namuzvina bhizimusi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vamuponda.
Aiwa, mamiriro akaita zvinhu ndekuti tikuenda yatingati transition. Saka panenge paine mahiccups maup and down anenge achiitika. Ndiwo ari kuitika as we speak. As you remember, tanga tine karenzi vainge iri 1:1 izvozvi mutemo wakachinjwa. Sekuchema kwaakuchingoita vanhu vachiti bhondi nei hariri 1:1 neus dollar. Saka pakaitwa monetary statement pakaitwa maadjustment ekuti no currency ndapaitwa interbank market where people can sell and buy foreign currency and US dollar rakutivewo nemarket value. Saka that adjustment is still being filtered through the market. Ndozve zvikukanganisa upfumi, asi passing says yekuti once zvinhu zvagadzikana zvinofanira kutora order, nekuti 1:1 yange yagara for quite a number of years. Saka adjustment yakadaro inotirwadzii kuti izonyatsoitika. Saka zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu ikwire.
Vamudzengi, ndo maonero amuri kuzviita here kuti zvinomboti rwadzei kana muchikwidza makata asi matero ave pedyo?
Aa, zvirikutaurwa vamuponda izvi zvinhu zvatagara tichingonzwa ndozvirikutaurwa navamuturi nguva nemisi asi tikada kuzvitarisisa tikaona kuti zvavakapromisa vamuturi vanga vati kanochaya April unoyi watopera April wakatopera zvinhu zvinenge zvaanani asi zvinhu zvakatowedzera kuipa munyika saka zvetinoona ndezvekuti hongu vamuponda vari kuti zvinhu zvinomboipa asi kadei zvaitira tose ndo pane nyaya mukatarira muhurumende omu muchaona kuti expenditure yemuhurumende hongu vari kuti vadzisa but haina kudzira vari kungotaurwa vanhu vari kutambura vanhu vepasi pasi tisi tanyanya kuneseka
vamuponda todzoka kwamuri vamwe vari kutiwo nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi hurumende yakungorova bembera ichizora vanhu mafuta enguru yavasina kudya ichiti vari kuda kuipandukira nekusunga vemasangano akazvimirira oga nevanopikisa munoti kudii nemashokwani
no zviri kuitika ndezvekuti obviously vanhu vanga vachienda kunotrenwa kunze vachida kupandukira hurumende vachitaura all this kind of thing saka inini zvamuri kutaura izvi zvinhu zvataona kuti paindaneti pavhazara nyaya yekuti kuda kuti kwashutdown yenyika but shutdown yacho yatadza kubudirira and vanhu vavanoda kushandisa social media to cause alarm and despondence zvinhu zvekuti isitofanira kugara tiri alert all Zimbabweans we want peace in the country and we don't want vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvisingaitiki sezvaakushandiswa media social media of which we expect vekumedia vatinavo paplatform wa kuti vangadai vachitopa yatingati yambiro kuti vanhu ngavasa abuse social media kutaura zvisirizvo nekukonzera mhirizhonga paningi iwo vemacfo ava ngavave vanhu vari responsible kuti zvekuti vanhu vanopiwa maudola kunze kwenyika vodzoka muno vokonzeresa chaos ndo zvinoti nyika ite ndenetension as otherwise we should be focused on developing the country
vamudzengi munoti kudii nezviri kutaurwa navamuponda zvekuti pane vamwe vemasangano akazvimirira ava vari kuda kupidigura hurumende vachishandisa madandemutande akaita sana Facebook nana Twitter
hurumende kana yosunga vanhu inofanira kuvasunga on the basis yeevidence panofanira kuva neumbowo hwekuti vanhu vada kuita zvakati nyaya dzokuti vanhu vapandukira hurumende izvi inyaya huru hadzisi nyaya dzekungoti munotanga makanda muno panofanira kutanga paitwa kuongorora then kana paonekwa kuti pane nyaya po younzwa kumatare kwete kuti vanhu vanonzi vandoita chiworkshop kumaldavas uko chiworkshop choindirwa nevana vacheche votouya kunzi mada kupandukira hurumende izvozvo hazvizofambi zvakanaka kana izvozvo zvambotaurwa navamuponda kuti upfumi hwenyika hungazomira zvakanaka after 2 years hazvizoitiki nokuti nyika inenge yoonekwa sekuti yava nyika yemapurisa kana kuti iya inonzi apolice state yokuti vanhu havachina kusununguka munhu wongobhururuka woenda kuchiworkshop wodzoka wosungwa chero vanhu vanoda kunzawo mari vanototya kuti mari dzedu tinotoregwa kana nyika ichimira zvakadai
vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaernest mudzengi manzwawo zvakare kubva kuna muzvinabhizimusi vari nhengo yezanu pf vagilbert muponda vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muharare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 muchirongwa chewomen's round table na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi uye mabatiro azviri kuita vanhukadzi kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 makateerera kustudio 7 tichitepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurira chipiri, china, nechishanu. Nasi tangatiri kutarisa kwira kurukuita zvinhu muzvitoro uyezve kukwira kurukuita mafuta ekufambisa.
Mukutaura nanonzi Lennon Ruiz, ndiri kufona ndiri kuno kuwedza.
Okay, kwakadiko kuwedza mukoma Lennon?
Asi kuno kumaruwa, things are even worse for an ordinary villager. Mm. Mafuta ekuenda kuHarare up and down, mabhazi ari kukwira every day, kana kuti bhazi rane iko cash vanenge vaine percentage yavanenge vachida. Things are really bad. Inini nemi tine access yekuenda pama Facebook, tine access yekunyora maino nepama internet. Zviri nani. Asi pazviri, but ndofunga kuti vatungamiri venyika, vatungamiri vari muZANU-PF, vatungamiri vari muapa mavankosana mori, vatungamiri vari muNDC, ndofunga kuti utungamiri unofanira kuisa vanhu pamberi before our own interest. Dialogue yemuZimbabwe ndofunga kuti iri kuitwa ikai, it's one step towards solving our problems, but ndofunga kuti vamunangagwa dai vawano ewe yekuti vasvikira no vachamisa vataurirana.
Nditabet Manyoni, ndiri kuZimbabwe.
Aiwa, tinombofara kunzwawo madzimai. Kwakadiko Sister Tabet kuZimbabwe uku?
Isusu zvakatiomera, mari dzacho hadzisi kumbokwana, kana kiro pei yacho yaya zvakaoma. Nyango kunotenga chikafu chacho chiri kudhura zvisingaite, tina tumopiwa kuti tione makuseni mari yange iri muko kesh. Zvo zvakaoma, inge sitongokwana kana kutenga zvinhu. Andaida kutenga mafuta ekuzora, ndoda kutenga fefi, but mafuta ndaimbotenga 10 nhasi ndamaona ari pa27 ekuzora. Uye fefi andaida kutenga, ndakaitenga last week ita 11.50 nhasi ndasvika ichinzwiita $30 bond. Ndoda kutenga mafuta emuriwo ari kuita 23 bond, kana iri kokesha kuita 27. Sini panoshanda ndopiwa 300 bond nemurungu, uye zvanondisira mekokesh. Saka mari yacho iri kubva yatosvika, noti ukapawo chese chauri kutenga mari inenge ichingobatwa ichingobatwa, saka hazviri kubva zvarema zvisingaite. Ngava nevariwo president ngavataurira noona achamisa zvekuti zvinhu pamwe zvingetoonani vangokwanisa kuita dialogue inobatika, kuti pamwe zvingetoonani kuti life yedu yeve iri nani. Mayadhi matiri kushanomu zvakatiomera, varungu vacho hava kutoramba vakadzvanya, havasi kanombodzura mwoyo, saka vedai vangotauriranawo.
Donzi Samukange.
Vasamukange, makadiko karibo uku?
Nisu tombofara munyika. Nhasi chingwa chakwira kuno kundokwataicha chipa chakachipa, nhasi chakwira kukariba bhekari, givi racho riri kukwidzwa irororoka, dai uri kuti rikwidzwa ichiwanikwa hakundorina kana izvozvo tangopaka zvinoitikara, hapana zvinhu zvekufamba. Saka zvinhu zvacho hazvina kutombomira mushe, yarikupa vanhu mabhondi kumaketi zvinhu zviri kutredwa neus. Tinoda kuti titenge us racho rinongodyora 250, isu tinenge tiri kumasecurity guards topiwa 250 ekukesh. Ndinowana 4 apa. Kana taa kutaura mari yekutiriritisa vana, ngatisataure zvemabhondi, ngatitaure zvemaus dollar. Ndikawana 300 US 5. Inonzi economic gymnasia inenge yakuitika ipapo. Chamuka inyama.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Mangwana.
Kambo Teresa kubva kuna Mushakabvu Simon Chopa Chimbetu. Katisvitsa kumagumo echirongwa chedu, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komiti yeparamende inoudzwa kuti kushayikwa kwemafuta mumagaraji kuri kukonzerwa neuori uri kuitwa nevemakambani anotengesa peturu nedhiziri. Kudomwa kwaamai Lois Matanda Moyo, sasa chigaro wekomisheni inorwisa uori, koshorwa nevamwe. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinovhara ofisi yaro muHarare nepamusana peuori hunonzi hwanga huchitekeshera muofisi iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.